of the United States government.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 13 mbudzi 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Wakabatwa nenhengo dzezanupf dzinozikamwa wakashandisa mota dzerumwe inenge iri kandidheti yedu kandidheti yezanupf yatikakondesa nayo paelection Scott Pezasa kupfanya mota dzaishandisa pamaelection amusiwa 23 August ndidzo mota zvakare dzakashandiswa kupamba vanhu dzakadzisa mapurisi.
Dzimwezve nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change dzakapambwa nezuro kumabhuku muHarare.
Policy yeAmerica ndeyekubatsira vanhu veZimbabwe directly. Mamiriyoni emadhoras anobva kuAmerica achienda kuZimbabwe haende bani kuhurumende yekuZimbabwe, anoenda kumabato anobatsira vanhu on the ground.
Gore rino uwandu hwebadzidzi vekuZimbabwe vakatambirwa muzvikoro zvepamusoro muAmerica wakakwira nezvikamu gumi nezvisere nemuraudzo kubva muzana kana kuti 18.7% tichienzanisa negore rapera.
Zvazvaradza kurimara iyo kwakaita tingati section 129k iyo yeconstitution kuti haifaniri kunge chinhu chinoshandiswa yega, panofanira kunge paine tingati maguidelines uyezve kana kuti mutemo unoshandisa tingati section 129 1k iyoyoyo zvichiratidza kuti pochiwo nemaprocedures.
Sangano recombined Harare Residents Association rinoti dendo Zimbabwe ichitevedzera bumbiro remutemo zvakakwana paidiro pasina zvekudzingwa kwemakanzura mumaguta. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dzimwezve nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dzinonzi dzakapambwa kumabvuku apo dzaigugudza padzimba dzichitsvaga rutsigiro rwenhengo yadzo yesarudzo dziri kuitwa mwedzi unouya musi wa9 zvita. Vanomirira mabvuku tafara muparamende vari vebato reCCC vamunyaradzi Fabian Kufa hakutizwi vaudza Studio 7 kuti motikari dzakashandiswa mukubvuta nhengo dzebato ravo dzakange dzakafanana nedzakamboshandiswa musarudzo dzapfuura navaScott Pedisai Sakukhanya veZANUPF. Vakufa hakutizwi vanoti umwe wevakapambwa Jeff Carlos akadzoswa arohwa zvakaipisisa asi umwe wake vatapfuma nei masaya havasati vazivikanwa kwavari kusvika pari zvino. Ngatinzwei vakufa hakutizwi vachitsanangura.
Takaita dambudziko nezuro tiri madotdo sekuziva kwenyu kuti semabhuku tafara constituency tiri kuenda kunoita dzokororo resarudzo mushure mekunge ZANUPF nevamwe vari kushanda nayo waita kuti mabvuku idiclare vacant. So mukutsvaga rutsigiro rwekuti dzoke kumaelection emusi wa9 December takanowa nemusangano watikaita tichifamba door to door tichitsvaga rutsigiro nhaurirano nemaelection iwayo ari kuita musi wa9 December. So zvichiburikidza neizvozvo pane vamwe wedu vairi vakasara kumashure vachipedzisa dzimba dzemadoor to door kuchizhanja. So vachinopedzisa dzimba idzodzo vakabatwa nevasori, vakabatwa nenhengo dzezanupf dzinozikamwa vakashandisa mota dzeumwe inenge iri kandidheti yedu kandidheti yezanupf yatikakondesa nayo paelection Scott Pezasa kupfanya mota dzaishandisa pamaelection amusiwa 23 August ndidzo mota zvakare dzakashandiswa kupamba vanhu dzakadzisa mapurisi. Mota mbiri dzerudzi rwefortuna neeverest mota dzakaita silver newhite twin cab yewhite. So mota idzodzo dzakabata vanhu ivavo dzikavakanda mota dzanga dziri 3 so vakakandwa mota 2 dzakasiyana.
Honorable Kufa hakutizwi nengo dzebato renyu dzakapambwa ndivanani.
Wakatorwa vanosanganisira Jeff Carlos akadzoswa nezuro akazosiwa nezuro akasiwa kwachabino kumapurazi akanoro arowa akakuwara zvisingaiti so akadzoka kanovhura docket neRRB nhamba racho tikapiwa medical affidavit yekutende kuti abatsirwe kunorapwa asi umwe wacho akabatwa tapfuma nei masaya anova nemakore 51 tiri mushishi kushungurudzika nemhuri ndichitaura nemi kudai ndiri pamba pavo nemudzimai wavo vamasaya mufundisi wechechi wakabatwa semunhu aitsvaga rutsigiro nesu tichibatsirwa nenhengo dzechechi but nanhasi tashungurudzika asati aona kuti ari papi kana tinzwe kuti ari papi so tamboedza kutaura even naiye sakupwanya tichimuudza kuti munhu wedu ngaanga achidzoka panzvimbo so auimbisa kuti chaiva chitaura chikuru kwaro chisa hurukuro iyoyo ndichimuti mota dzako dzakashanda pasarudzo ndidzo mota dzakashandiswa zvakare kupamba umwe wedu so tiri mushishi mumabhuku tafara constituents tine kushungurudzika kwakakura zvakanyanya umwe wedu haasati awanikwa so taikumbira kuti nemwoyo wamwari kudai mwari vatichengetera umwe wedu ari pakati pedu.
Sokuona kwenyu chii chamunofunga kuti chiri kuitika apa honorable kufa kutizwi?
Ndoziziwa nguva yatiri yemaelection ZANU-PF iri kuitira izvi kuti iite kutyisidzira nekuisa fear nekutyisa vatsigiri vedu nevagari vemabhuku tafara kuti varegedze kuzovhota musi weelection kuti ivo vapinde nebackdoor musi weelection so isu tingoti kuvagari vemabhuku netafara mwari ndiye mupi weupenyu ndiye mupi zvakare wezvese ndiye munongedzi nevatungamiri weleadership so tongobhilivha sevatenderi kuti maelection akaitwa musi wa23 August mwari wangu akanongedza tinoramba tichirangarira kuti mwari acharamba achinongedza utungamiri hwavo so chakakosha apa chakakosha upenyu zvemaelection will come and go zvese zvinoitika but tichida kutarisira zvakare zvese zvichiitika kuti dai mwari wadzosa vamwe wedu wanzwisisa kuti zvesarudzo zvinopfuura zvichienda asi chakakosha upenyu nekuti vamasaya murume ane mhuri nemhuri yake inoda kuchengetedzwa nekuriritirwa so taingoti dai wadzoswa pakati pemhuri yavo wazviritire mhuri yavo zvepolitics zvinouya zvichienda uye zvakare ipfungwa yavo nesarudzo kuti vange vachitsigira bato ravanodawo RCCC, the Citizen Coalition for Change. So ndo patiri nhasi taangomira kuti kuti dai zvaita wadzoswa pakati pemba yavo but mina mato edu mukuri watinawo nhasi pazuva ranhasi.
Vanomirira mabhuku tafara muparamende vari vebato reCCC vamunyaradzi Fabian kufa kutizwi vari parunhare nestudio 7. Tichienda pamhembo iko zvino vakufa kutizwi vaudza studio 7 kuti ivo nemhuri yavamasaya vari kuenda kunomhanyara nyaya iyi kumapurisa mangwanani ano sezvo maawa 24 apfuura vamasaya vasingazikanwi kwavari. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Paul Nyati kana vasikotisa kupwanya sezvo kwange kwadoka asi mukuru muhofisi yezvokubudiswa kwemashoko ezanupf vafarai marapira vanoti bata rezanupf haripambi vanhu kana kuita zvemhirizhonga.
Isu sezanupf mashoko akataurwa nemukuru wenyika mutungamiri wedu wamunangagwa ane pachena vakati havadi mhirizhonga havadi kuti vanhu vapokane kana tichiita sarudzo ngatiitei sarudzo dzedu murudo zvine runyararo zvisina kana mhirizhonga kana nhau yetipusiri yechokwadi ngavaende kumapurisa vandoripota vabetserwe nhau iyoyo iteedze vanhu vakapara mhosva vabatwe asi chatinoziva ndechekuti CCC inogadzira nhau dzenhema saka kuti tizoziva kuti kune nhau yakadaro akatomboitika here kana kuti hakuna hatitozivi tinenge takuti isu ngaende kumapurisa mapurisa oferefeta kana nhau yakadaro iripo tohwa mapurisa achitaura nekuti veCCC vareve venhema vagadziri venyaya ndozvinonetsa.
Mukuru muhofisi yezanupf yekubudiswa kwemashoko vafare marapira vari parunhare kuHarare nestudio 7 tatadza kubata vatauriri veCCC vanoti vapromisi mukwananzi navaaustralis sisiva pataenda pamhepo. Wandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvakatambirwa muzvikoro zvedzidzo yepamusoro muAmerica kana kuti mayunivhesiti nemacollege gore rino hwakakwira nezvikamu gumi nezvisere nemuraudzo kana kuti 18.7% zvichienzaniswa negore rapera. Muzinda weAmerica muHarare unoti gore rino 2022-2023 zvizvarwa zveZimbabwe zviri muzvikoro zvepamusoro muAmerica zvinoita chiuru chimwe chete chine mazana manomwe ane makumi masere nevapfumbamwe kana kuti 1789. Izvi zvinoratidza kuti uwandu hwevadzidzi veZimbabwe muzvikoro zvepamusoro muAmerica huri kukwira gore negore. Nyanzvi mune zvedzidzo vachidzidzisa paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti apa hapana chinoshamisa sezvo America yakagara yazivisa Zimbabwe isati yakwana kuzvitonga kuzere kuti ichabetsera vanhu veZimbabwe mune zvedzidzo kana vawana rusununguko vachiti ndizvo zvairi kuita nanhasi wese.
Chinchiri papo ndechekuti United States mashoko ekufunda kuUnited States anoshambidzwa shambidzwa zvakanaka chaizvo around the world nekuAfrica. Ungawe uri kupi kuZimbabwe, hongu unonzwa unzi kuBritain wanoenda kuchikoro, asi kuAmerica kunoshambadzirwa zvakanaka chaizvo makore esaya akagara akadaro. Saka nzvimbo yekutanga yewani yaanoda kuenda kunofunda kuAmerica pamusana pendirike pei inonzi tradition yakaomba kuma1970s apo kwaiwe nekurwira rusununguko. America yakabvunzwa kuti ingabatsira here kuti wanhu vangasununguke sei kuZimbabwe. America ikati or chatichaita isusu kufundisa wanhu kuZimbabwe kuita kuti kana rusununguko rwasvika vanozokwanisa kutonga nyika yavo. Saka itradition yakaamba ikoko, saka yakaramba iriko even kwapera independence 1980. Saka hazvisi zvinhu zvinoshamisa inyika yakagara iri inofarirwa chaizvo kunofunda kunyanya vanhu vekuZimbabwe.
Ndiri kuona kuti mamwe manyorero avaita vachiti America ino ukama hwakasimba nevanhu vekuZimbabwe, munoona sokuti pane chisipo here apo? Vanofambidzana nehurumende here kana kuti nevanhu veZimbabwe?
Policy yeAmerica ndeyekubatsira vanhu veZimbabwe directly. Mamillions emadollars anobva kuAmerica achienda kuZimbabwe haende bani kuhurumende yekuZimbabwe, anoenda kumabato anobatsira vanhu on the ground. Saka kubatana kwachikoko, pane rimwe gore ndakambobvunza mutungamiri wekustate department kuti mucharegera here kupa rubatsiro kuhurumende yavamugabe. Wakati kwete, isusu rubatsiro rwedu harutomboenda kuhurumende ba runoenda kune wanhu. Saka muchiona kana ari matsaga echibahwe yaye anenge akanyorwa panze kuti from the people of the United States to the people of Zimbabwe, wanhu vekuZimbabwe ndozvo vavanoona izvozvo. Vanoziva kuti rubatsiro harusi kubva pakuhurumende. Dzimwe nguva vanhu vezanu vanotora izvozvo vachi rubatsiro irwo voendesa kune vanhu vachiti zviri kubva kwatiri, asi vanhu vagara vachiziva kuti rubatsiro rwavo rwakawanda ruri kubva kunyika kuAmerica.
Kana makatarisa nyaya yezvedzidzo pakati pevanhu vekuZimbabwe neAmerica, simba racho riri papi chazvo chaizvo? Chii chinoita kuti America ive imwe yenyika nhatu pasi pose kunonanga zvizvarwa zveZimbabwe kunofunda?
Kubvira kuma1970 chimiro chekuAmerica kubatsira vanhu vekuZimbabwe ndechekuti tichakupai rudzidzo rwekuti musi wamunozokwanisa kuzvitonga munozokwanisa kuzvitonga. Ndo pane simba reAmerica iroro kuti tikubatsira vanhu veZimbabwe directly, hatisipinda nekuhurumeba hurumende ba. And vanhu vekuZimbabwe vanoziziva kuti rubatsiro runobva kunoku harusi rubatsiro rwezano. Saka iyoyo ndingeke connection iyoyo kubatanidzwa kwevanhu vekuAmerica nevanhu vekuZimbabwe kwakasimba chaizvo pagrassroots. Saka masimba acho ari iyoyi tradition iyoyo kugara wachingobatsira directly kune vanhu vekuZimbabwe.
avo vange vari nyanzvi mune zvedzidzo vachidzidzisa paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Resident Association rinoti mitemo inobata makanzuru munyika haisi kushandiswa zvakanaka, saka makanzura achingodzingwa-dzingwa sezvatiri kuona. Vanoona nezvemabasa musangano recombined Harare Resident Association vaRuben Akili vanoti kudzingwa kuri kuitwa makanzura hakusi pamutemo, sezvo mutemo uyu usina kunzi unoshanda wega asi unofanirwa kushanda wakabatanidzwa neumwe mutemo.
Tingati chitiko ichi tingati chinovhiringidza mashandiro emakanzuru kunyanyanyanya takatarisa panguva ino yekuti guta reHarare rine zvinhu zviri kurinetsa, kunyanyanya takatarisa nenyaya yekuputika kwembombi dzinofambisa tsvina uye zviri kushayika kwemvura uyezve nezvinhu zvakafanana neutano apo tiri kuedza kurwisa nyaya yekorera. Naizvozvo zvinhu izvozvo zvinoita kuti tingati kuremadza, tingati yatinoti iyo pachirungu kuhumiririri kana kuti utongi hwejekerere hwehumiririri, uyezve kutadza kuti tipiwe tsarangudzo dzakakwana maringe nemafambisirwo anenge achiitwa mabasa mukanzuro. Uyezve tingati meya veguta reHarare, deputy meya nemakanzuro aya ane rimwe basa ravanoita rekuona pachirungu yatinoti oversight pamusoro peavo vanenge vachishanda mukanzuro. Naizvozvo kutandaniswa kana kuti kubviswa kwameya nadeputy meya nevatedzeri vavo zvinove zvinovhiringidza mukufambiswa kwemabasa muguta reHarare.
Kubviswa-bviswa kwemakanzura emumaguta uku munokuona sei vaAkili, uye kuri kukanganisa zvakadini magariro evanhu vemuguta reHarare?
Tingati chinhu chatava tinocherechedza ndechekuti marecords aya achiro ari kuenderera mberi achishandisirwa tingati section 129K ichiverengwa pamwe chete nesection 2781 constitution. Zvinhu izvi zviri kuve zvinoitwa asi zvinenge zvinoitika pachirungu yatinoti cost kuvagari. Naizvozvo isu secombined Harare Residents Association tiri kutamba tichitaura mashoko ekuti kubviswa kana kuti kubviswa kwemakanzura kana kuti kudzingwa kwavo kunofanira tingati kucherechedza kana kuti kurespekta vanhu avo vakava vanosarudza vanhu ivavo. Naizvozvo izwi remugari rinofanira kunge richive rinowanikwa tingati mukubviswa kunoitwa kuchaitwa avo vanenge vaelectwa. Uyezve zvakare tingati kubviswa kunoita avo vanenge vakasarudzwa uku kunofanira kuenderana nebumbiro remutemo section 68 constitution inotaura pamusoro pe the right to administrative justice, zvichireva kuti avo vanenge vanodzingwa vanofanira kupiwa mukana wekuva vanokwanisa kuva vanotaura uyezve rutivi rwavo, uyezve pachipo panoitwa tingati pachirungu vanoti maprocesses kana kuti zvinoita kuti paonekwe kuti mativi ose ave anonzwika. Naizvozvo mukatarisa marecords aya ingori tsamba iri kunyorwa nemunhu ari oga ongotaipa bepa rake obva ati ava vadzingwa vadzingwa basa vadzingwa basa. Hazvifaniri kureruka zvakadaro zvekuti munhu akaelectwa nevanhu vanosvika 50,000 obva angobviswa nemunhu anenge angofunga kwaari ikoko nechikonzero chekuti vanenge vachirwira tingati vari makakatanwa pamusoro pemasimba ezvematongerwo enyika. Izvi tingati zvinhu zvatikuve tinoshora, uyezve kune avo vari kuita zvinhu izvozvo zvinove zvinoshoresa, uyezve zvinhu zvinove zvinodzorera tingati budiriro kumashure. Tingati iri tarisiro yedu yekuti kana vanhu vasarudzwa taakufokasa nenyaya dzebudiriro kuti avo vakasarudzwa vachiita nyaya dzebudiriro.
VaAkili, takatarisa guta reHarare ragara rine matambudziko aro akawanda. Kudzingwa kwemakanzura eguta iri kuri kuitei kuvanhu neguta?
Tichiona kuti marecords aya akutidzorera tingati pachirungu yatinoti munyaya dzesarudzo. Hurumende iri kuerunetsika mari yekuendesa vanhu kuzvipatara, yekuudza mushonga muzvipatara, yekugadzira mugwagwa, asi muchiona kuti mari inofanira kunge ichive inoita zvinhu zvakakosha izvozvo yave kuendeswa kumaelections. Uyezve zvinhu izvozvo zvinoita kuti hurumende ive inoomerwa mukushandiswa kwemari kana kuti zvinove zvinoita kuti bhajeti renyika kana kuti urongwa hwemari hwenyika huve hunoremadzwa zvakare. Uyezve kunyanyanyanya tingati nyika yedu hainyanyopefoma zvine musoro panyanya netakatasa nenyaye economy saka naizvozvo kuenda kunotora kuti mari iyoyo muchibe muno visa tingati makanzura akawanda kudaro zvinhu zvinoi zvinodzorera tingati budiriro kumashure
mhosva ingapomerwa ani apa vaakili
zvinizvozvo zvabva zvaratidza kana zvabva zvayanika kuremara kwakaita tingati constitution yedu uye zvinezvi mitemo zvemunyika yedu zvabva zvayanika zvinizvozvo pachena uye zvichiratidza kuremadza kana zvabva zvaratidza kuremara kwakaita tingati section 129K iyo yeconstitution kuti haifaniri kunge chine inoshandiswa yega panofanira kunge paine tingati operational guidelines uyezve kana kuti mutemo unoshandisa tingati section 129 1k iyoyoyo zvochiratidza kuti pochive nemaprocedures ekuti ava vanodzingwa kana kuti vanobviswa kunyange zvazvo tichitarisira kuti mapolitical parties ndiwo anotandanisa asi zvini kana kuti kubvisa vanhu simba kana kuti izwi remunhu rinofanira kunge richive rinowanika uyezve zvakare panofanira kuratidza kuti panofambiswa mapepa kwete kuti zvokungoti munhu anongofungidzira kuti ari kwaari otandanisa munhu akasarudzwa
avo vanga vari vanoona nezvemabasa musangano recombined Harare Residents Association vaRubin Akili vari parunhare kuHarare neStudio 7 tatadza kubata mutauriri weHarare City Council vaStanley Gama. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vanofungidzirwa kuti vane chirwere chekorera vave zviuru zvitanhatu nemazana mapfumbamwe ane makumi matatu nevapfumbamwe kana kuti 6939 vazhinji vavo vari mubuhera mudunhu remanikaland richiti kusvika pari zvino vanhu zana nemakumi mana nevaviri 142 vakafa nechirwere ichi. MuNewsday, sangano reFood and Agriculture Organization rinoti vechidiki vanogona kubetsera mukudzikisa kunyanya kuredzwa kuri kuitwa hove mudhamu rekariba. Mukuru weFood and Agriculture Organization anoona nezvefisheries and agriculture munharaunda yekuChamhembe kweAfrica vaVasco Schmidt vanoti munzvimbo yakatenderedza kariba vari kushanda nevabereki nevamwe kusanganisa hurumende mukudzikisa kunyanya kuredzwa kuri kuitwa hove mudhamu vachiedza dzimwe nzira dzekubata hove. MuNewsday makare vakafanobata chigaro chaauditor general amai Ria Kujinga vanoti gore rino mapazi ehurumende nemakomishini ehurumende vakatenga motikari kubva kumakambani akawanda asi motikari makumi manomwe nena 74 hadzisati dzapiwa kuhurumende kusanganisa motikari gumi nenhanhatu dzakatengwa mugore ra2021. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndikunzwa wangu nyuzi idzo dzakataurwa nemusvechishamidzo chinzizo vamunangagwa vangofanana naketeka ivo nehurumende yavo saka imime Studio 7 toda kuti imwe munozivisa ruzhinji rwezimbabwe kuti munangagwa hasi purezidendi kana motaura nyuzi dzenyu kushara pamusoro pamunangagwa nehurumende yake musati purezidendi vamunangagwa toda kuti tigadzisane ipapo musati purezidendi vamunangagwa ivhe mati vakafanobata sakeeteka moisotsanangura kuti keeteka chinenge itaurwa kunhu kudii nechishona vakumarizevha vazivi vamunangagwa havasi purezidendi ndozvataurwa nesadhaki saka ndinokumbire papapo nekukurudzirwa kuti mupabudise pachena kuti izo vamunangagwa havasi purezidendi.
Ndoda kumbotaura pamusoro pe live talk. Pa live talk ma presenters avo ngavangorewa nezvano vakatarisa uyo anonzi Masimba Mavhazo anotoda kuti kutopedza program yese achitongotaura ari ende taikumbirawo Sisi Mavhelasi kuti kana muchitaura isteida kutonzwa kusaidi kweTripleC because kuzanwa nemukana mukuru sekuti vanokondrola mastate broadcasting ese saka potai muchimukata anenge ari papo achingotaura nemadzaka.
Ungwanana kanaka shamarari namungwanana kanaka ateereri toda kundozi matsura kurewa nyaya ndode kutaurapo ngekuti anhu woye ngatisafokasa nenyaya yechavangu tisikafokasi nekubirwa maelekshen kwakaitwa maelekshen asina kutoi zvakanaka izvi zvakaitwa kuti mudisturbe yendxondo dzenyu imimi mufokasane nezvauyu mukangana kuziya kuti no tine maelection yakabirwa izvizvi muri kufokasana nezvauyu ndezviri kundorira basi izvizvi asi zvekuriwa kumaelection kwekubiwa kumaelection hazvisi kutsarira manje kusvadzitirwa ngeizvo saka ngativhurike ngatisaite chikukuwatata zviro zvedo kungwara izvi
Masera sei Pastor Joseph vateereri navashamarari vose inini ndinoda kukurudzira zvangu maCitizen eZimbabwe kuti ngavasaora mwoyo ngavasateedzera zvinoitwa naChavangu ngatirambe takabata patakabata usacharegedza chamakabata vakomana nevasikana chamisa chete chete
vamukasi vana mukoma vatanonoka wande nana mukoma Zulu aiwa nevamwe vanotefenyura Studio 7 ndiri kuda kutaura zvaana mutsvangwa zvaari kuti vari kutsigira vanhu vari kumacha muzimbabwe ichiitira hondo yepalestina neisraeri vana mutsvangwa dei vatombobva pane zvinhu zvakaita saizvozvo zvigonekitwa hazvo nevamwe vane maoko akachena vana mutsvangwa vavapedza kuuraya vanhu vanhu vemuno vakundosvika demonstration munoirambidza asi munoda demonstration yekune dzimwe nyika vana mutsvangwa nezanup f vose ndiri kukumbira kuti vagone kubuda mumagurupu iwavo vanototisemesa nokutaura kwavo
iwewe chabangu dai uri munhu anofunga munhu ane brain ungadai usingambofi wakaenda padhuze namunhu angagwa kana nezanup f chikonzero nei munangagwa akapedza hama neshamwari dzako vanhu vakakuyiwa pagukura hundi mathousands nemathousands emadzikoma ako vanin'ina nehanzvadzi dzako madzibaba ako akaurayiwa vamwe vakafutsirwa mumadzikomba vari vapenyu mathousands nemathousands emandevere asi nhasi nobuda chinongwa zvokushamisira chakati kushadza kuti papinde new government kuti vanhu vakombanzetwe hama dzoko dzikombanzetwe mandevere ane hama dzakaurayiwa haufungi haushandisi brain unenge uchingovawa tochingwari pamwe uri kushandisira
ndinoda kutongotaurawo nyaya iyi yakafanana nanaiyeyo anonzi shabhangusho nyaya yanashabhangu nanabiti izvi zvinhuizvi zvikaizvi isisizvi hazvimbotishamisisvi hazvimbotishamisi kana kawani nokuti zvakagara zvichingoriko izvozvozvo zvokuva vanhu vatengesi vemubato vane vachitengesa bato vachidii vachinyuka vachidii vada kuparadza bato asi chinhu chehani chavanofanirwa kuziva vanhu ava ndechekuti munhu anenge achidihwa ndiye anodihwa munhu ari kudihwa ndivachamisa ende hatizoveri mumashure tiri kuda vachamisa ndo vatiri kutoda vachamisa nometa wat vangasora zvavo vachizama kudii kudii nyango vakazama kuda kutsika mberi navo kuti vatiisevo zvigaro zvavo hazvishandi isu vati kuda ndivachamisa vana monzera vakazama zvose nhasi vari kuti handi nhasi vasvava vana kupe vakazama zvose asi nhasi vati nhasi vasvava isu vati kuziva muridzi webato ndivachamisa nometa wat nyange zvoomesei vachamisa ndovatiri kuda kuti vapinde mupariamendi vasasora zvavo vachizvinetsa kana kuzvitambudza isu tokuda vachamisa pamberi navachamisa
manheru mani mangwanani mangwanani mhuri yezimbabwe nyaya dzose dziri kuitika maererano nepolitics dzemuzimbabwe dzotinodzinzwa tinodziona iro bato rezanup f iro rinonetsa kuti vanhu vangaribvisa nemaelections namadhemo atichiita nekumirira zvisati achiitwa nokuti kutora kwarakaita masimba rakatora kubudikidza nehondo rarwisa varume saa nzira dzinogona kungoshandiswawo kuti vanhu vangagona kubvisa bato iroro inzira dzehondo dai paigona vana vezimbabwe maisa musoro pamwe chete kuti muitewo zvavakaita izvozvo zvekuorganizana mobuda kunze mondotrena modzoka movabvisa
chabangu anetsa chabangu anetsa zvakati kuzviona atova roko rwamonzora asi vanhu vanoti sevasingadzidzi iye zvinomonzora ari kuti iye zvino akutengwa futi nezanup f akupiwa futi mari nezanup f pedzezvo akuda zvemari yemapolitical parties eccc sei akutanga munongoona kuti zvinhu zvake zvese ndezvemari akapiwa mari akatengwa nemari akanzi iwe tichakupa futi chii nyorera chete mari tichakupa mari yemi sezvavaipa monzoro achiti ndiyo vato guru iro risina kana risirana city one nhasi ndo zvaakuita futi saka sei achidaro vanhu sezanupevu ichinyengera vanhu izvosiyava vadhamba sei vachidaro vabvunzei iye zvino nhasi vanhu kune vanhu venhingi varikoko vakasungwa etriple z vakasungwa kumasvingo varohwa mushopu varohwa vauchitega chiromanara vakutosungwa handima muchiro wavanhu sei mapurisa achitengwa zvakadaro iwo ufundi wano tanzi kana waruwa mangara kana waruwa mangara uchi mangara waku suga wachi wa mangara andi mwana na uchi zano pia vuzo zao zezika ajisi raiti wabuze kutisewa shida areba wabuze uchi mwesoka mira zika
Sezo nguwe ya pera tumbocha sasa ngeziri muna uza nasi zimweze lengo ze Battery Citizens Coalition for Change chaka pamkwa ane suro kumavuku muarare Amerika ino tuwanduwe wa jizibe ku Zimbabwe wanutambiru wa msukoro zepa msoro mu Amerika wakwila nesuka mgumine jisere nemu raudzo kubamza na kana uti 18.7% tichenza nzane gorela pera ndiri mu Washington